manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na zakare manero anasi uri musi wechishanu kukadzi 11 2022 Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika woita muonero wakasiyana pamusoro perwendo romutungamiri wenyika vaemazano Munangagwa avaenda kuMozambique nhasi mushure mekukokwa nemumwe wavo waPhilippi Newsen. Sanganira varayiridzire Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinokwira kudare High Court richipikisa danho rebazi redzidzo yepasi rekumbomisa basa varayiridzi vanonzi havasi kuenda kumabasa. Mapato ezvematengerwo enyika otarisirwa kuparira urongwa hwekutsvaga rutsigiro mangwana pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa muna Kurume. Zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zvichambomira kwenguva yakatirebei kuti zvishandise nhandare yeRufaro Stadium zvakare. Injo mimwe misore nao dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika voita muonero wakasiyana pamusoro perwendo romutungamiri wenyika vaemazon Munangagwa avaenda kuMozambique nhasi mushure mekukokwa nemumwe wavo waPhilippi Newsen. Vaviri ava vataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira kudyidzana pakati penyika mbiri idzi pamwe nenyaya dzekugadzikana nerunyararo munyika yeMozambique. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pataenda pamhepo tange tisataziva kuti musangano wafamba sei, asi imwe nyaya huru yanga yakatarisirwa kutaurwa nezvayo inyaya yekusagadzikana kwakaita muMozambique kudunhu reCabo Delgado pamwe nenyaya yerunyararo mudunhu reSerre Sadec. Bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change rinoti nemamiriro akaita zvinhu munyika, misangano yakaita sewanhasi yaifanira kuitwa pamadandemutande. Mutevezeri wemutauro webato iri vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika haafaniri kushandisa mari achienda kumisangano inogona kuitwa pamadande mutande.
Mazuva ano kune internet, kune technology advancement yekuti mameetings anogona kuita mabilateral meetings and diplomatic meetings anogona kuitwa kupa via the internet kuti tiite save kuti tiite kuti we prioritize nyanze healthcare, we prioritize nyaya masara dzevashandi.
Vaenderera mberi vachiti matambudziko ari munyika akaita sekudonha kurikita upfumi, kuparara kwezvipatara, kuramwa mabasa kwevarayiridzi pamwe nezvimwe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vasiziva vati pachinhambo chekuti vaMunangagwa vaende kunogadzirisa matambudziko edzimwe nyika ivo ndivo vanotoda kubatsirwa.
Munangagwa haagoni kuenda kuMozambique kunogadzisa nyaya yekuti kuve nerunyararo reMozambique, asati agadzirisa nyaya yemuzara munyika muno, asati agadzira nyaya yemhirizhonga, nyaya yekupiwa kuri kuitwa upfumi nevanhu vari muzani, nyaya iri kupirwa kwemaelections munyika muno yakonzeresa kusawirirana.
Izvi zvatsigirwa navaCedics Muradzikwa avo vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira. VaMuradzikwa vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti Sahwira agadzirise mhirizhonga mumusha wemuvakidzani wake, vachiti zvinonakidza kuita chete kana iye akachena.
Sahwira zvaangagoni kunogadzira musha umwe Sahwira kana mumba make, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tinoona izvezvi maticha muZimbabwe hamusi kudzidzwa, maticha ari pastrike, munyika mune nzara, takatarisana nemaelections kuri kuitika mhirizhonga. Zvinofanira kuti vaMunangagwa semukuru wenyika vanotifanira kuti vatange vagadzirisa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka baba havangagoni zvekuenda kuno eredza hove vachisiya imba yechibvira.
Asi mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaGiles Musepa Au vakamboshanda muchiuto vaudza Studio 7 kuti rwendo rwavamunangagwa kuMozambique rwakakosha zvikuru nekuti varikurwisa Mozambique vanogona kupinda mune dzimwe nyika muSADC.
Rwendo urwu rwakakosha nepamusana pekuti runyararo muMozambique runotaura runyararo muZimbabwe. Munoziva kakuti hondo iri muMozambique rwendo rawo nderekuti kana tikanga tapedza neMozambique wachaona zvimwe zvavanoda kuti tiri manekidhozi. Saka kana mukanga muri wavabvidzani zvasakaita neMozambique tinoda kutiza mvura yambambara ichiri kure.
Vamutseko vatiwo zvakaitwa neAfrican Union zvekupinza Zimbabwe mukanzuro yavo inoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu yeSecurity Council vachiti vanovimba kuti izvi zvichabatsira mauto enyika kuti asambunyikidze vanhu sezvaari kuita pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauro weZANUPF Chris Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti kudomwa kweZimbabwe kuve nhengo yeAfrican Union Security Council kunoratidza kuti Africa ine chivimbo chekuti Zimbabwe inogona basa rekuchengetedza runyararo.
And the fact that Zimbabwe is going back speaks volumes about the trust and confidence which Africa is placing on the Second Republic.
Izvi zvatsinirwa nemurayiridzi weGreat Zimbabwe University vaJoe Mukusha avo vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa pachavo munhane unyanzvi munyaya dzekuchengetedza runyararo kubva kare, vachiti ndosaka vanyusi vavakoka kuti vazopangwa mazano. Nyika dzemuSADC kusanganisira Zimbabwe dzakatumira mauto kuMozambique kuti andobatsira nyika iyi kurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s ratuma magweta aro ari pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti akwire kudare reHigh Court achipikisa danho rakatorwa negurukota rezvedzidzo yepasi rekumbomisa basa varairidzi vanonzi vari kurangwa mabasa. Sangano iri riri kukurudzirawo varairidzi kuti varambe vakashinga richiti kudzoserwa kwemihoro yemadhora mazana mashanu nemakumi mana emari yekuAmerica kana kuti US$540 yavaitambira muna Gumiguru 2018 ndiko chete kuchaita kuti varairidzi vadzokere kumabasa. Bazi redzidzo yepasi rakazivisa nezuro kuti varairidzi vose vasati vadzokera kumabasa kubva pakavhurwa zvikoro nemuvhuro svondo rino vachambomiswa mabasa kwemwedzi mitatu vasingapiwe mihoro. Asi gweta rine mukurumbira vari mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe vachitungamira bato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti bazi redzidzo yepasi harina masimba ekumbomisa varairidzi mabasa sezvo vasina kupinzwa mabasa nebazi iri asi kuti vari pasi pePublic Service Commission. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvinafundo Maduku panyaya iyi.
Pamutemo zvakajeka kuti varairidzi nevamwe vashandi vehurumende havasi vashandi vemaminista kana vapurezidendi. Patori nebato rehurumende restate rinonzi Public Service Commission. Public Service Commission chitori chinhu chakazvimirira chakamirira state. Neuri chinonzi state pechiti Zimbabwe hatirevi hurumende, hatirevi parliament, hatirevi makosi, inozi Zimbabwe, chori chini chiri pamusoro pedu tese, kuna president uku, kuna maministers, kuna parliament, tese tiri muZimbabwe. Saka zvicharoti vanhu vanenge vari government, kana vari minister, vane simba rekuita chero zvavangoda kuita. Aiwa, minister ari pasi pomutemo, saka vashandi vehurumende, havasi vashandi vehurumende iripopo nguva iyoyo. Vanenge vachishanda vari pasi pemutemo wekuti tine Public Service Commission ndiyo ine simba rekuvatora mabasa, ndo zvine simba rekuvati aiwa mabasa apera, ndo rine simba rekuvaranga kana paine zvavanenge vakanganisa yatinoti discipline yayo. Saka nyaya yekuti tambokumisa basa kumwedzi mitatu haisi chinhu chingaitwa naminista.
Zvinhu zvatinamboitika here Profesa Maduku kuti gurukota rinodzinga vashandi mabasa?
Hasati zvamboitwawo kubva pazvakatanga. Zvakamboitwa nana Dr. Edison Zobwe rimwe gore kare kare, but zvaitoitwa zvikaenda kumatare redzimhosva zvikabuda pachena kuti aiwa hurumende haikwanisi kudaro. Nyange kudai minista ainzi ari kuda kutaura zvinhu akamirira Public Service Commission, haatendedzwi kuti amirire Public Service Commission. uye Public Service Commission haitende zvokusira basa rayo kuna minister kana kune gurukota rehurumende.
Saka varairidzi vanokwanisa here kusateerera zvataurwa negurukota izvi?
Panyaya yekuti varairidzi vanokwanisa kudifa here kana kusaita zvataurwa naminista, haitombosimuki varairidzi, hapana zvavanofanira kutomboteerera nekuti hapana zvaitwa. Tinotaura pamutemo, mutemo hauoni zvakaitwa naminista sechinhu chakaitika. Mutemo unoti hapana chakaitika. Tinoshandisa izwi rechiloya rinonzi null and void, zvichitaura kuti hapana zviripo. Saka minista akangotaurawo hake, saka izvezvi zvakuna munhu anofanira kuti ndakanzi usaenda kubasa.
Saka varairidzi vanokwanisa here kuendawo kumatare vachipikisa danho rairo gurukota kana kuendesa gurukota iri kumatare edzimhosva?
Zvekuenda kumatare vanokwanisa kuenda kumatare, nyangwe tanga tati hapana chinonzi mazemutemo pane zvakaitika. Munhu anenge achitoda kuti pamwe zvinyatsojeka kuti hapana zvakaitika anokwanisa kuenda kumutemo, onopuwa oda yekoti inotaridza kuti hapana zvakaitika. Izvi zvinokurudzirwa hazvo kazhinji kuti zvijeke, kwete hako kuti munhu akagara kumba kwake ongoti aiwa hapana zviripo, zviri null and void. Although zvichishanda izvozvo, chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti ukaona kuti pamwe unoda kuti zvijeke zvisazoita dhauti mumusoro yevanhu kuti chii chiripo.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Mapato ezvematengerwo enyika makuru anoti ZANU-PF, MDCT, inotungamirwa navaDouglas Monzora pamwe neCitizens Coalition for Change, ari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa musi wa26 Kurume unove mwedzi unouya. Bato rezanu-PF riri kuita musangano waro kuEpworth, uko mutungamiri waro vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kuvatsigiri vavo. Bato iri rinonzi richatorawo mukana uyu kupa matitle deeds kuvagari vedzimwe nzvimbo muHarare. Danho rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rakanangana nekutenga mavoting. Ukuwo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwawo kuparura urongwa hwavo mangwana akare kuulawayo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vari kutarisirwawo kuparura urongwa hwekutsvagira nhengo dzavo rutsigiro dziri kupinda musarudzo dziri pasi peMDC Alliance kumusangano uchaitwa nebato ravo mumusha weHighfields muHarare mangwana akare. National Blood Services Zimbabwe iri kukurudzira veruzhinji kuti vape ropa remhando yeBlood Group O, iro vanoti rave shoma mudura reropa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekuunganidzwa kweropa kuNational Blood Services Zimbabwe, vatichaona saira vati munyika vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vane ropa remhando yeGroup O, zvichireva kuti ndiro ropa rinodiwa zvakanyanya kuzvipatara.
Pamagrupu emaropa tine magrup 4, Blood Group A, B, A, B, ni O. Pa Blood Group O, takaona kuti muZimbabwe 52% yavanhu vari muZimbabwe Blood Group O. Zvakureva izvo kuti even kumapatient dari muchipatara vanengevari almost 60% yemapatient ari kuda Blood Group O. Ngatimboti patient anoda 3 units, zvinoreva izvo kuti patient iri 1 down atatanodhonda ropa. Nenguva yekuti COVID yakambovhara zvikoro, COVID yakambovhara makambani, gore richangotanga kudai tinomboita matambudziko kuti vane vanhu pavanenge vakaungana.
Vati kuti vanzi vane ropa rakakwana vanenge vachida ropa remazuva mashanu, asi vati pari zvino ropa remhando iyi riri kushandiswa rese rinenge rawanikwa richibva rangopera pasina rinozoiswa mudura. Vasaira vakurudzirawo veruzhinji kuti vabatsirewo nemhando yeBlood Group O iyi sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya. Vatiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa iri.
Ropa chinhu chinoraramisa upenyu, zvikuru nguva inoyo yatinoti mwedzi waFebruary unoti mwedzi werudo. Saka kutsvaridza rudo kumunhu unenge wamupawo ropa kuti ararame. Munhu anorarama anoda ropa anenge akuvara mutsaona dzemugwagwa kana kuti madzimai akazvitakura anenge vaita complications panguva yavanenge vachida kubatsirwa. Saka katinoti kana tichiti ropa redu rakatikwanira, tinge tichiona kuti tine 5 days supply, tingapa mienzaniso yekuti sekuHarare tichida maO anokwana kuita 83 ma O positive, ma O negative, and 8. Saka tika 85 days supply throughout 83 by 5, take down almost 415 units a blood group O positive. 40 day blood group O negative. Saka parisho na tisa tashuka pa na ichocho. Asitu ni tarisiro ye kutarisa kutipano kuruwa papa huruwa shkura hapa. Nyingi chituma ama timu yudima tatu zwa nizuwa zwa ntura ropa. Saka turu kuru zira munuwega wega arumu Zimbabwe anugu na kupa ropa pane ino nguwa gasha jire maanesi na blood cells offices mnama zoe wajwe na siti kana kutuku nyingi kune mobile timu yudumu Zimbabwe.
Sangano Red National Blood Services Zimbabwe rino wana ropa rekuisa modura re ropa kuneve rujinji vano papa chena uye rino itashurungwa jekufambari chichaga ropa iri kunjumbo zaka siyana siyana kunyanya kunuunga na vanu waka wanda pangu kwa ime chete vasa iravati kufaru wakanga kwa kaitu kwa shukuru nekuda kuchirweleche COVID-19 kwange kuchiviringa ujurongwa shawoje kuchakaropa. Mukuru we National Blood Services Zimbabwe amai Lucy Maroa vati uvarimu shishire kuchaga madurai kwa Amerika shuguruza na nima kumasele kana kuti 180,000 ye kutiva kwa nise kushandisa umagetezu wapa matura avo Europa. Sangano ili parishino raka wana shuguru makuma tatu jema dola kwa Amerika 30,000 kubwa kubanga refesti capital. Mutewezerwe guruko telesho utano wa John Manguiro vatise uru mende wano kurudzira kushaniswa kwema geze zuwa vachiti jino batila kuchengetezera ropa nenzira zisinga nyanyo dura.
Magezi anoshandisa zuwaya ya tino tupachiru mbisola ano mbetsera pakuchengeteswa kweropa nezvimwe zviwanikwa zvinowanikwa muropa maproducts emuropa kuti zvichengetedzeke nenzira dzakachipa uyezve zvinoita kuti matinogara mugare makachena nemweya wekufema ugare wakachena usina kusvimba sezvinoita kana tichishandisa zvinhu zvakaita semadhizizo.
Vamanguro vatiwo hurumende itoriwo mushisho yekuisa magetsi ezuva aya kuzvipatira zvidiki zvehurumende.
Zvemagetsi aya sehurumende takatozvitangawo kare muzvipatara zvedu zvidiki zvinonzi kumadhistrikti nemaprovinsi nemakirinika edu patozara iwo magetsi iwayo ezuva. Tinoda kuti arambe achitoparadzirwa achiwedzerwa nekuti zvinotibatsira mune ramangwana.
Vamangwiro vati kushandiswa kwemagetsi ezuva kunobatsirawo mukufambiswa kweropa rakachengetedzeka kunzvimbo dziri kure. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Tano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nezuro vakare nedenda reCOVID-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 5373. Vanhu zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 vakawanikwa vaine denda rine zuro vakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemakumi mana kana kuti 231,014. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Yasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwiri vekodzero dzevanhu vane chitsama nevairatidzira vachida utongo hwejekerere vari mumajeri muSudan mushure mekupikisa kubvutwa kwemasimba nemauto muna Gumi Guru. Mumwe wevanhu ava mudzimai anorwira kodzero dzevanhu uyo akazvizvurudzwa kubva pamba pake pakati peusiku. Mudzimai uyu akapedza mazuva ari muusungwa kwake oga akazopedzawo masvondo ari muchitokisi asati aregererwa zvichitevera kugunun'una kwakabva mupasi rose. Asi vamwe vane uwandu husingazivikanwe vachiri mumajeri munzvimbo dzisingazivikanwe. Sangano renhau reassociated press rinoti mutungamiri weamerica vajoe biden vari kutarisirwa kushandisa masimba avo nhasi chishanu kufambisa mari ingangosvika mabhiriyoni manomwe emadhora yepfuma yebhanga guru reAfghanistan yakabatwa nemabhanga emuAmerica, iyo ichaendeswa kunotsvagira rubatsiro vanotambura muAfghanistan uye kubatsira vakakuvara pakurwiswa kweAmerica musuwa bunyana 11/2001. Sangano renhau iri rinoti rawana mashoko aya kubva kune mumwe mukuru muhurumende yeAmerica ane ruzivo nezvedanho iri. Mutungamiri wegungano remadzimai reRed Lipstick Revolution, mufundisi Abigail Magwenzi, vanoti vari kuronga musangano mukuru wemadzimai svondo rinouya unonzi Zim Women Do Dubai uchange uriko svondo rinouya rakare muDubai uchibatanidza madzimai anobva pasi rose. Mufundisi Magwenzi vanoti pachange pane vanyarikani vanosanganisira gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni naamai Tsitsi Masiwa vachange vachitaura pamusangano uyu. Musangano wemadzimai uyu uchaunganidza madzimai anoita mabasa akasiyana siyana anosanganisira mabasa emaoko, emigodhi, ekurima nemamwewo. Madzimai vachange vachipiwa mukana wekutsvaga mamwe madzimai ekushanda navo anobva pasi rose nemuDubai. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namabhilasi musanganya uye westudio 7 namufundisi Magwenzi nezvenyaya iyi.
Kuno kwandiri kuDubai kune musangano wemadzimai unonzi Zim Women Do Dubai. Yatiri kusanganidza madzimai anobva kudiaspora, zvoreva kuti kana ari muZimbabwean woman anogara kuSouth Africa kana kuUK kana kuRussia kana kwese kwese, tiri kuti ngatisanganei muno muDubai.
Sei mafunga kuti madzimai aya muwanikwe imi muchisangana muDubai pari zvino?
Nekuti Dubai zvavaita in 50 years zvinoshamisa. Inini chai chaiye ndinogara ndichishama every day. Ndobva ndafunga shoko raMwari rinoti can a nation be born in a day? Ndozvitenda ini because ndiri kuzviona in 50 years muno mamusina airport chaiyo, but iko zvino kuno mhara ndege every 2 minutes. 2-3 minutes ndege iri kumara. It's the busiest international airport in the world. Saka kwakanaka nekuti kunoratidza mudzimai background iyoyo inoita kuti mudzimai aone kuti zvinhu zvinogona kuchicha. Nekuti kunokuijecha chete, asi vanhu vari kuzara kuno jecha rakubhadhara. Handiti tinoti kuZimbabwe zvadirwa jecha, zvoreva kuti zvadhakwa ka manje kuno kujecha iroro riri kutobhadhara. Nekuti vanhu vanotobhadhara mari, tinobhadhara kutoenda kujecha nekunofamba kujecha imomo nekunodya kujecha ikoko. Zvinonakidza vakazvipakeja zvakanaka. Saka inzvimbo inoita kuti mukadzi kureke pfungwa. Zvikuru sei maomero akaita zvinhu muno nguva dzino dzeCovid. Saka kubva musi wa 15 to the 16th of February next week tinenge takaungana.
Ndiani vachange vari vanyarikani venyu pachiitiko ichi?
Tiri kutsikwa na minista wemadzimai, women affairs, community, small and medium enterprises, mai Stembiso Nyoni. Vanenge vari pakati pedu vachitipakurira zvatinokwanisa kuti tiite vekudiaspora nevanenge vabva kuZimbabwe. Kune chikwata chiri kubva kuZimbabwe chakatosimba chiri kuuya kuti tisangane nemamwe madzimai ari kudiaspora. Ndo platform yatakagadzira iyoyo kutosangana muno muDubai toona kuti tingaite sei, nekuti vamwe muCovid imomo ndobva vari kutobudirira. Ndine mudzimai kuya anonzi Dr. Faith Bebe vari mupato redu remadzimai reRed Lipstick Revolution. Vakasumuka panguva yeCovid, vakatumidzira testimoni nezimota ravanga vabuda kubva kuUK vachiti ndinotenda netraining kudzidzisana kwatinoita pane imwe yatinoita inonzi 8Bs yekushandura maonero mafungiro. Yatinototi bhaibhai amapita, amapita ndova nekufunga kwekuti hazviite zvakadhakwa zvakapresa zvadirwa jecha. Kwemumwe mudzimai ari kuti ndinopabuda chete panobudika. Saka amai vava vakazviita paCovid tikaona zvishamiso. Iko zvino bhizinesi ravo rasumuka, hazvibhadhara zvinhu zvavo, kuzvitengera tiketi ravo remuEmirates repamusorosoro vatosumuka vari kuuya kuzosumudzira.
Madzimai api achange ari pamusangano wenyu uyu?
Tine madzimai anoita zvekuchera migodhi, tine madzimai anorima, tine madzimai anoita zvekuhodha vachitengesa tengesa. Mudzimai anotoziva kuti pandiri pano pane imwe levhuri iri nani. Saka zvandiri kuita palevhuri yandiriyi handi zvekungoitira kunyoka. Rega ndishande ndidzidze. Iko kudzidza, 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 kudzidza hakuperi. Saka ndobva tinenge tichiita izvo tichisimbisana. Saka takatarisira kuti tina CEO weWomen's Bank Mrs. Manda Marikanda vari kuuya futi.
Vanga vari mufundisi Abigail Magwenzi, mutungamiri wegungano reRed Lipstick Revolution, vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuDubai. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zvichambomira kwenguva yakati rebei kuti zvishandise nhandare yeRufaro Stadium zvakare. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvose zvinotambira muHarare zvinenge zvoshandisa National Sports Stadium. Mike Okariati anotipanya iye.
Mutauriri wesito Fwarare wa Mike Ochideme vanoti gadziriso yerufaro stadium kuti isvike panodiwa nekafu FIFA nezifa yambumiswa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vachideme vanoti havo basa remazuva ese rinosanganisira kugadzirisa mukati menhandare zvimbuzi nezvimwe zvidiki diki riri kuenderera mberi. Asi gadziriso yepanogara veruzhinji, panogara vatori venhau, panopfekera zvikwata pamwe nemagetsi munhandare zvese zvambomiswa pari zvino. Mukuru wekomiti iri kuona nezverufaro stadium vaObert Mutonhori vanoti mitengo yezvishandiso yakakwira zvakanyanya munguva yelockdown izvo zvakasiya mari yavaive vakaisa parutivi isakwane. VaMutonhori vanoti vave kutanga patsva kutsvaga zvishandiso izvo zvisingaitike nezuva kana mwedzi mumwe chete. Asi vachideme vataurira Studio 7 kuti kanzuro yeHarare yasimudzira basa kugwandura stadium yakabatana nehomo yemutungamiri wenyika kana kuti President's Fund iyo inotungamirwa namuprofita Hubert Angel. Vanoti vari kutarisira kuti kugadzira nhandare yegwanzura kusvika panodiwa neCAF neFIFA kuchapera nenguva zvekukwanisa kushandisa nhandare iyi gore rino risati rapera. Kusashandiswa kwerufaro negwanzura kwamanikidza zvikwata zvemuHarare kuti zviungane kushandisa nhandare imwe chete yeNational Sports Stadium. Black Rhinos, Caps United, Dynamos, Harare City, Herentals neyada dziri kugovana kushandisa nhandare imwe chete iyi. Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Lafarge nekuti haikodzere kutambirwa nhabvu yePremiership uyezve Chibuku Stadium kuchitungwiza nekuti iri kudawo gadziriso yakasimba. Izvi zvamanikidza Black Rhinos kuti ECA National Stadium iyi yakananga kwamutare kunoshandisa Sakuba Stadium kutanga svondo rino pari kudzoka mitambo. Munyori mukuru weBlack Rhinos, Colonel Edward Mutukwa, vanoti havasi kuwana rusununguko rwekutamba mazuva avanoda muNational Sports Stadium nemhaka yekuwanda kwezvikwata zviri kushandisa nhandare iyi. Rhinos iri kutarisirwa kuvhura mitambo yayo muSakuba Stadium nemutambo weLeague neCapes United nesvondo. Aka kanenge kave kechipiri Black Rhinos ichishandisa Sakuba iyoyi mushure mekunge chikwata chimwe chetecho makore apfuura chakamboshandisa Rudhaka Stadium kumarondera, Rimuka Stadium kadoma pamwe neChinoyi Stadium. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vari kuda kudzora Rhinos pamazuva 1984 na 1987 apo chipembere yakatora mukombe weLeague.
Kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka, tikwanisewo kuwanawo vatambi vanozoendawo pakalenda, tiwanewo vatambi vanotengeswa kunze kwenyika uye tiwane vatambi vanomirira nyika.
Black Rhinos ichaenda kunoshandisa nhandare yevhengere kwaRusape iyo irogadzirwa pari zvino. Makundano APSL ari kudzoka svondo rino mushure memwedzi wezororo kupa nguva kuhorodhi yekishimisi nemakundano eAFCON ayo akapera svondo rapera. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kufara kuti veruzhinji vachange vachibhadhara madhora matatu chete kubva pamadhora gumi aimboshedzerwa kuna mitambo iyi.
Isu seZimbabwe National Soccer Supporters Association tiri kufara zvikuru sanekudzikiswa kwakaita mutengo yekupinda kuti tione nhabvu munhandare. Chatinongokurudzira izvozvi ndechekuti vanhu vange vakabayiwa nhomba dzeCovid-19 kuitira kuti izvo vasakanganiswe pakuona nhabvu.
Mutambo mukuru pamitambo yesvondo rino ndeuyo uri pakati peFC Platinum iyo ine mukombe weLeague uyu neBlauwe Chiefs iyo iri kubaka moto unotyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Kanganwa chirongwa che live talk na 8 pm apo tiri kutarisa nyaya dzikubva kwezvikoro kumiswa mabasa kwevarairidzi pamwe nedenda re COVID-19. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 Mhlolanja 2022, uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Imali abayithola encane lawo bafuna imali ezabenza baphile ngoba ngananzelela ifees ikhwelile yena uteacher la yinxele ngale abantwana abafundisayo abantu abahle ukuthi bafunde lawo kusuka kube nzima ngoba imali ayithola encane nje siyala vele ngokwakho imali ifanele ayithole ngoba incane ngapha abantwana labo abafundi
abenhlanganiso yababalisi ama-Organized Rural Teachers Union kati amagqwetha awo asekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokuphikisa ukumiswa kwamanye amalunga abo umsebenzi nguhulumende. Iingcetha ezichungula izambusazo zipha imibono ehlukeneyo ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa elibhekiseke leMozambique lamhlanje. Uhlelo Woza Friday hamba leqembu elicula umdumo owevumba elizibiza ngokuthi yiDubute Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye zizoziza kulumsakazo. Abenhlanganiso yababalisi ama-Organized Rural Teachers Union bathi amagqwetha abo asebenza phansi kweZimbabwe Human Rights NGO Forum asekweze udaba emthethwandaba we-High Court yesiphangiphangi lokuphikisa ukumiswa kwabanye ababalisi umsebenzi ngurhulumende. Intetho yezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuza ngesikhathi abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary bemise ukusebenza kwababalisi abangazange baye emsebenzini kusukela izikolo zivulwa mhlaka 7 Mhlolanja besithi kabasoke bahole okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Embikweni wokumisa umsebenzi ababalisi laba awethulele intatheli zindaba izolo, umphathintambo ogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uDr. Evelyn Ndlovu uxwayise ukuba makungabi lophazamiswa umsebenzi loba uphenyo abangalo kulabo abangayanga esikolo.
Kuzothathwa amanyathelo afaneleyo alukhuni kulabo abazatholakala bengabavimba abanye babo lapho beqhuba umsebenzi wabo wokufundisa.
Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha amela abe-R2s eye Zimbabwe NGO Forums uDr. Musa Kika ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi bakubone kumqoka ukuthi basize kulolu daba bedinga ukuthi sigenqulwe leso sinqumo sokuhlukunyezwa kwababalisi ngumqhatshi. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba Kuye Moyo akathandanga laye ukuveza okuningi ngodaba lwabo asebelukhweze edale.
Sikhangele indlela okuphilisana ngayo kuleli lizwe umqhashi lezisebenzi sikubona kungabalulekanga ukuba siveze ukuba siyakuyiphi ikhodi lokuba ngubani osimele lo nguye simhlaselayo ekhodi nguyoza bakwazi ukuthi kumele aqonde kuyiphi ikhodi njalo uzohlangana lo bani.
Iningi labazali abagoqela umnumzana Solomon Mguni bathi kubuhlungu okwenzakalayo kumfundo yabantwana kodwa kulilungelo labo ababalisi ukutsho okungabaphathi kuhle.
Imali abayithola encane lawo bafuna imali ezabenza baphile ngoba ngananzelela ifees ikhwelile yena uteacher la yinxele ngxele abantwana abafundisayo abantu abahle ukuthi bafunde lawo kusuka kube nzima ngoba imali ayithola encane nje siyala vele ngokwakho imali ifanele ayithole ngoba incane ngapha abantwana labo abafundi.
Ingcweti ezicubungula ezomthetho zithi inyathelo likahulumende lokumisa umsebenzi ababalisi ngoba bekhalaza ukuthi iholo aleneli liphambana lemithetho yelizwe njalo lephula ilungelo loluntu. Ababalisi baqina ngelokuthi bazobuyela kuphela emaklasini uyafundisa uma uhulumende engabuyisela iholo labo kulokho elaliyikho khona ngomnyaka 2018. Lamadola yemelika aphezu kwamakhulu amahlanu $540. Imizamo yokufuna ukuzwa ukuthi abezinye inhlanganiso zababalisi ezinjenge Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ le Zimbabwe Teachers Association ZIMTA bathini kulolu daba yehlule njengoba incingo zabakhulumeli bazo bezingasatshelwa lemilayezo ethunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye WhatsApp ingasaphendulwanga. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zipha imibono ehlukeneyo ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele Mozambique namhlanje ngemva kokunxuswa ngomunye wakhe umongameli Filipe Nyusi walelo lizwe ukuyahlaziya indaba ezithile ezigoqela ubudlelwane bamazwe omabili kanye lokulondolozwa kokuthula komakhelwane. Udaba olusemqoka lubikwa kuludubo lomumo ongamanga kuhle esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique okwesatshelwa ukuba nako ungachithekela emhlobolweni wamazwe wonke aweSADC. Ibandla elikhulu eliphikisayo elizweni eliCitizens Coalition for Change lithi ngomumo ongamanga kuhle eZimbabwe imihlangano enjengale yanamuhla bekumele iqhutshwe ezinkundleni zebulenjini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Gift Ostalos Siziba utshele iStudio 7 ukubana umongameli ube engamelanga aye emhlanganweni okungaqhutshwa enkundleni zebulenjini ukuze kulondolozwe imali yendleko yokuya kwakhe komakhelwane. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhambo lukaMnangagwa eMozambique luqakathekile ngoba abalwisa kulelo lizwe belakho ukungena bezolwisa njalo emazweni wonke asemhlobolweni oweSADC. Abezanu-PF labo bathi ukukhethwa kweZimbabwe kuba lilunga lekhansili yezomvikela kumanyano wamazwe abensundu e-African Union Security Council kuveza sobala ukubana leli lizwe libonwa njengengcwethi kwezokulondolozwa kwezomvikela. Amazwe wonke aweSADC ukugoqela eleZimbabwe athumela amabutho awo kwele Mozambique ukuyaphathisa ibutho lalelo lizwe ukulwisana labesimuslim abedlulisa amalawulo abalisa esigabeni eseCabo Delgado. I-COVID-19 ibikwa ibulele abantu abangaba yisithupha ngokutshona kosukulwa yizolo. Kwafunyanwa abaphezu kwekhulu lengxenye 160 bele gciwane leli. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni lakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 kuthi asebehlabe amabili beyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million abazinkulungwane eziphosa zifike kumachumi athoba minembili 78,272 bahlatshwa ijekiseni lesithathu. Ibandla lezombusazwe leZimbabwe African National Congress lithi kalingenanga kukhetho lwama-by-elections ngoba lifuna ukwethulela uZulu inhlelo zalo lingakaphatheki kwezokhetho elizweni. UMnumzana Timothy Ncube okhokhela ibandla leli uthi bakhangelele ukubana bazakwenza imihla emikhulu eyama-rallies kusikhatshana esifitshane esilandelayo esokuziveza uZulu ukwenzela ukubana baziwe ngabantu kungakafiki ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Uncube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi Okwamanje kabakazihluphi ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngoMvimbitho lonyaka.
Azange sangenelela ukhetho lwama-by-elections ngezizathu ezithile. Besingekho ready for ukungenelela ukhetho lwama-by-elections kodwa esibhizi ngakho ukhankaso oluka 2023, ukhetho olongenelwa ngo-2023. Sibhizi kakhulu on the ground for ukhetho luka 2023. Ama-by-elections isikhathi sakhona besisincane.
Singathi ke inhlelo zenu zime njani nxa ungasitshela ke ngamafutshane khona?
Sibhizi seyinhlelweni zamarala amabili amakhulu. A1 izokwenzeka la e-Barberfield Stadium koBulawayo. Eyinye izoba seHarare. EHarare besingakatholi kahlehle ukuthi sobe sikusiphi i-stadium. Kodwa izoba khona yona irali ngaseHarare. Sinawo amarali azolandela emalangeni ezinsukwini. Amanye azobe la emadiaspora. Sikhuluma sicucuzela abantu amaZimbabweans ukuthi bahambe baye ekhaya eZimbabwe bayorejistela ukhetho luka 2023. Akhona futhi amarali kuma constituencies azokwenzeka endaweni ezifana nabonkulumane sokuhleliwe nebacelile imvumo amapermission ku-ZRP, Mberengwa, Tsibarasekwa, Gwanda. Kuma constituencies nabo ba ready for ukuthi bakhulume labantu abahlali baseZimbabwe endaweni ezihlukahlukene. Lawo abafuna ukujoyina inhlangano izenke sithi abaye kuwebsite yethu www.zanc2019.org.
Umnumzana Timothy Ncube ukhokhela ibandla leZimbabwe African National Congress. Limuze exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections amabandla ehlukeneyo iqalisa imikhankaso yawo okusemthethweni kusasa. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ibutho labo leBurkina Faso mhlaka 24 zibandlela lagenqula uhulumende kamongameli Roch Smart Christian Kabore. Lasusa bonke ababemsekela lalabo ababekudalela ephalamende. Lathi akusasetshenziswa isisekelo sombuso welizwe njalo lavala ngqi imingcele yelizwe. Ukuhluthunwa kwentambo zombuso kwethulwa ngucaptain Steve Sore Kedar Wagdrugu owathi lokhu kwenziwe ngenxa yokuthi uhulumende wayengasalaleli abantu njalo esehluleka ukuvikela uZulu. ULieutenant Colonel Paul Henry Dambiba nguye owathatha isikhundla somkhokheli welizwe leli. Umanyano we-African Union wafakela izijeziso zenotho labo abahluthuna intambo zombuso zizasuswa nxa eleBurkina Faso selilorhulumente kaZulu. Umanyano we-Economic Community of West African States kumbe ECOWAS waxotsha ilizwe leli kunhlanganiso le. Okwenzakala eBurkina Faso kwakufana lalokhu okwenziwa libutho eMali lakwele Guinea. Elemelika lisekela okwenziwa yi-African Union le-ECOWAS. Lithi inhlanganiso lezi zizama ukuthi amazwe akhokhelwe ngabantu abakhethwe nguZulu hathi ibutho. Inhlanganiso ye-United Nations High Commissioner for Refugees ithi udlakela olwenziwa ngamaRechacha akuqela awe-Islamic State le-Al-Qaeda soludale uhlupho olumangalisayo eBurkina Faso. Usobulewe abantu abaningi okumangalisayo kwaba nabedlula isigidi lengxenye 1.5 million asebebaleke emzini yabo. Sekwabulawa namasosha kakahulumende angamajumi amahlanu 50 kwizwekazi leSahel. Uhulumende wakwele Melika uthi loba nje kukhanya engani ibutho kweleBurkina Faso selilandela isisekelo sombuso welizwe kumele uZulu azibuse ukwenzela ukuba kube lenguquko lengqubekela phambili kulelo lizwe. Elemelika lithi kumele kukhulule uGabore labanye bakhe abavalelwa kusanda kuhluthunwa intambo zombuso kwele Burkina Faso.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo isiphendulile imidlalo yenguqu yesigaba esekhasolaga Premier Soccer League kulimpela viki ngemva kokudedela umncintiswano we-Africa Cup of Nations owe-AFCON. Kubika intethelezi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngizonto kulomdlalo ogobhozisa amathe ozakuba phakathi kweqembu lebulayo Chiefs kanye lele-FC Platinum enkundleni eluveve. Iqembu le-Chiefs lingene emkambo lathe ngabadlali abambalwa, njalo umqeqeshi walo Nelson Teroso uthi ukudlala leqembu okuyilo liphethe isicoco seligi kuze abapha ithuba lokuba bebone ukuba sebeqine kangakanani.
It's a great test for us.
Lo mdlalo ngumhloliso omkhulu kithi, njalo uzasenza sibone ukuba sikuzinga liphi lokuthi kuyini okumele sikwenze ukuba sithuthuke njengeqembu.
Abanye babadlali abathengwe iqembu lebulayo Chiefs ngabakade bedlalela iqembu le-FC Platinum eminyakeni edlulileyo, njalo omunye wabo ngumdlali obeyingxenye yeqembu labesilisa elimela isizwe lama-Warriors uKelvin Matsongwe.
Hayi, sengiphendulile ngapha sokusekhaya manje, so lami ngiyakujabulela ukubana ngibe ngomunye wabeqembu lebulayo Chiefs. So umnyaka lo usebe sikhangelele ukuthi lathi sizayenza kuhle. Ngiyathembisa ukuthi ama-results azaba ngcono kakhulu, njalo kulokhu lathi sizayenza.
Abanye babadlali asebe uqembu le-Chiefs abake badlalela iqembu le-FC Platinum ngababalisa uPerfect Chikwende kanye lamawele akomoyo uKelvin Elvis. Imidlalo yona iqala ngomgqibelo lapho iqembu le-Chicken Inn elizemukela khona le-10x enkundleni eluveve. Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas uthi yena bazazama ngamandla wonke ukuba bathole yomithathu imiklomelo.
Important to start 2022 on a positive note with a win.
Kuqakathekile ukuqala umnyaka kuhle ngokunqoba, yikho siza kula kanzima ukuba sithole imiklomelo emithathu. Asikho ukuthi sikhanyela phansi iqembu esidlala lalo. Siyakwazi kumele sibahloniphe kodwa singangena enkundleni, kumele sincintise ukuze sinqobe emdlalweni wangomgqibelo.
Omunye umdlalo wangesonto iqembu leBlack Rhinos lizahlala leCape United naseSakuba. Imidlalo yomithathu imidlalo eyadluliselwa phambili nyakenye. Imbangela kuyikuba amaqembu lawa ayelabadlali kanye lenkokheli ababetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, inguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi yidukute Warriors, liphethe isingi yalo entsha ekhuluma ngothando. Isihloko salingoma sithi uthando luqiniso. Untungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebekwenzile njalo abafana beDubute Warriors. Nasi isikhulumeli seqembu uGrayton Chuma.
Isingle track yethu le iguguzela kakhulu abantu ethandweni ukuthi bebe njani, bebe leqiniso, ngoba abanye abantu bayalimala kakhulu uma umuntu ethe wathola umuntu wakhe ebengacabangeli ukuthi into le angayiyenza, bese emthola maybe embambile ekhoneni, njengoba nje sithi emthola ngasekhoneni ecombola lo dola. Into yakhona noma engabe sehleli lamanye amadoda kuxoxa izindaba, uyabe engakhululeki ecanga ukuthi yesh umuntu lwana ngomeza mthola futhi senze lokho.
Say lidonse okunganani emculweni Chuma.
Sesihambile impela mdala wami sesilamandla lade afika 7 lesindli track nale esikhiphe manje kukuthi le collaboration isile dubi yamasters ikhona ingoma esayikhiphayo eCorona last year. Sazo collaborator futhi sasingamapenda u 6 lapho sasilabo sasilabadala lapha uDalasi lo mdala uCharles Zwane indolani super sounds lo mxolisi uMr Bones le dubi yamasters no Prosper bafana ilozeni ekhona kwakuthiwa abahlahla.
Umculo wenu
ingoma zethu ziyatholakala ku YouTube channel yethu Dubute Warriors Official. Ungabhala kwangaphana ku YouTube channel uthi Dubute Warriors Official, ziyaphuma zonke ama-album ethu. Abantu bangena khonaphana besubscribe ku channel yethu kompa bazidlale naku Spotify, ziyatholakala futhi.
Abalandeli obatshiyela wapha manje
itaya abalandeli abaxhase abaculi ngokubathengela umculo oyiwona wona bengathengi imikhopo behambele lama-shows. Bakhona abanye abayenza ama-shows ekhaya khona le baningi baningi phela hayi behambele khona yabo.
Namanje umoya wami usasephasi inhliziyo yami yajumala
thank you.
ngehlukane hlobo wothi esikhanye lezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union bathi amagqwetha abo asekweze emthethwandaba we-High Court udaba lokuphikisa ukumiswa kwamanye amalunga abo umsebenzi nguhulumende. Iincwadi ezichumula izombusazwe zipha imibono ehlukeneyo ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa elubhekisekwe leMozambique namhlanje. Kuhlelo Woza Friday namhla besihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi yiDubuti Warriors. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah ngesithi mpelasonto elithukela. Abanye nelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho ukuzilalela emlenjeni ku-www.voandebele.com.